Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 7, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzedare reparamende neseneti dzotora mhiko mudare regumi kubva nyika zvayavana kuzvitonga kuzere. Kutoreswa mhiko kwemakanzura emuHarare kwokanganiswa nemhirizhonga pakati pevatsigiri veCCC nevezano PF. Mapurisa obhadhariswa zviuru zvemadhora mushure mekupfuura vanhuwo zvavo kuchitungwiza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakasarudzwa kuva nhengo dzedare reparamende musarudzo dzichangobva mukuitwa vatoreswa mhiko nhasi. Iri rave dare regumi ratoreswa mhiko kubva nyika zvayavana kuzvitonga kuzere muna 1980. Asi sematara adarika vanopikisa vari kupinda vachinyunyuta kuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka izvo zvounza kusagadzikana munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kutora mhiko hakuna kutanga zvakanaka kune dzimwe nhengo dzine chitsama dzeCCC dzarambidzwa kupinda mudare dzakapfeka matai eyellow ayo anoonekwa somucherechedzo webato iri uye dzazopinda mushure mekubvuma kuvabvisa. Mashoko avo mushure mekutora mhiko, mumiriri wemukoba notes vaAmos Chibaya vati kunyange vasiri kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo, vaona zvakakodzera kuchengetedza zvavakawana.
Sarudzo dzakabirwa zvemhando pamusoro asi zvatinazvo zvatakahwina zvakadhitiwa izvozvo tinoramba takabata tichirwisana kana kuti kugwisana nezvatakabirwa zvakanangana nesarudzo dzapurezidenti.
Mumiriri weBuera West vatafadzwa mugwadi veZANU PF vati vanofara kuti vebato rinopikisa vatorawo mhiko vachiti zvinoratidza kuti vanotambira zvakabuda musarudzo. Kunyange hazvo veZANU PF vari kuti vakakunda sarudzo idzi dziri kushorwa nevaongorori vesarudzo vemusadic African Union EU pamwe nemamwe masangano akawanda akadziongorora vachiti hadzina kutevedza mitemo yesarudzo munyika nezvibvumirano zvakanyoreranwa Zimbabwe nedzimwe nyika. Izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzematongerwo enyika zvakaipa kuti vatungamiri venyika vakawanda kunze kwevatanhatu chete vauye muZimbabwe pakugadzwa kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nhengo dzakawanda kubva kumapato ese ari maviri dzati dzinotarisira kupasa mitemo inosumudzira upenyu hwevanhu dzichibvumirana kuti veruzhinji vari kutambura munyika. Mumiriri weGoromonzi South vaStephen Chagwiza veCCC vati donzvo ravo kusimudzira magariro evanhu.
Vana vari kusafa kana kuti vanhu vari kusafa kuGoromonzi South, nhumbu chaiyo iri kuzvarirwa pasi kunge mombe, vana mai vachiedza kuenda kuchipatara pasina mugwagwa, pasina chipatara chacho chiri padhuze.
Mumiriri weChikomba West amai Tatenda Mavetera veZANU PF vati vachishanda zvakasimba kuvaka mitemo inosimudzira vechidiki nemadzimai. Izvi zvatsigirwa nava Xavier Maoneke veZANU PF vachimirira Chivi Central. Kunyange hazvo CCC isiri kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo, mukuru wemedia senda vaErnest Mudzengi vati danho ratorwa nebato iri rakakosha pakuremekedza zvido zvevanhu vakarivhotera musarudzo.
Saka nengariva ndivavo vakamira vachiti vanotaridza triple C, handioni zvakakodzera kuti triple C irege kuinda mbarango. Inofanira kupinda nedonzo rokuti payakatotora inofanira kuramba yakadaro.
Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaGibson nyika dzino vaudza Studio 7 kuti kusapinda muparamende kwaigona kukonzera matambudziko akawanda kubato iri.
Chekuti 1 vaigona kushaya mari inobva kuhurumende inopiwa mapato anoita zvematongerwo enyika anenge ari muparamende. Chechipiri zvaikanganisa rutsigiro rwavaipiwa nevanhu nekuti zvaizokonzeresa kuti paitwe anonzi mabai elections kana dai vanga vasina kutora nzvimbo idzodzo.
Zvichakadai mangwana nhengo dzeNational Assembly dzichagara pasi dzichivhotera mutauriro wedare iri kana kuti speaker nemutevedzeri wake. ZANU PF ine nhengo zana nemakuma nomwe nenhanhatu 176 muNational Assembly. Triple C ine zana nenhatu, chigaro chimwe chete hachisati chave nemunhu sezvo sarudzo dzisina kuzoitwa zvichitevera kushaya kwemumwe aida kukwikwidza kuGutu West. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Makanzura emuHarare akakunda musarudzo dzichangobva kuitwa atora mhiko nhasi yekutanga basa pamuzinda wekanzuru iyi weTown House muHarare. Asi chirongwa chekutora mhiko ichi chakanganiswa nemhirizhonga yaitika panze apo vatsigiri veZANU PF neveTCCC varwisana vamwe vakakuvara. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Pange pachigadzwa makanzura aya mukati, kunze kwaita bata murefu bata mupfupi, apo vatsigiri veZANU PF neCCC vanga vachirwisana pavanga vakaungana panze, uye pane vanhu vane chitsama vakuvara mukurwisana uku. VeZANU PF neveCCC vari kunakurirana nyoka menyu pakuti ndiani atanga mhirizhonga iyi. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti vachiri kuferefeta nyaya iyi.
Isusu we are still waiting kunzwa report yakazara kubva kuna officer commanding Harare province. Kana tapiwa report yezvaitika tichazokuzivisa inofamba pengo.
Nyaya yemhirizhonga ndiyo yapawo kuti mumwe wemakanzura akasarudzwa vaombera ishe nhende veCCC vachimirira ward 27 mumusha weGlen Nora vasabatane nevamwe makumi mashanu nevasere kutora mhiko yekutanga basa nhasi. Vanhende vari kuchipatara kwavari kurapwa mushure mekupambwa nekuitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori muHarare. Mabharani wekanzuro yeHarare vapagamile mabhena moyo vazivisa kuti vanhende vachatora mhiko yavo kana vave kunzwa zviri nani. Asi vachitaura neStudio 7 mushure mekunge vatora mhiko yavo, vaimbova meya weguta reHarare vaJacob Mafume vavimbisa kushandura chimiro cheguta ravo.
Tange tichigadzirisa nyaya yemarara, tange tichigadzirisa nyaya yemvura, tange tichigadzirisa nyaya yemasports facility. Ndo makii project tange tichipusha patinopinda mukanzuro.
Studio 7 yabvunzawo vaMafume kuti kuuya kuzotora mhiko kwemakanzura eCCC hakurevi here kuti vari kubvumirana nezvakabuda musarudzo dziri kunzi nebato ravo dzanga dzisina kuchena. Vakapindura vachiti,
munhu akaita musekabere mwana wako haumuti vamwe vasikana vasara mumba kuti aiwa vasara vamwe vasikana huyawo senge mubere vese. Tichateerera mwanasikana akatorwa nemunhu aita musengabere, tonodzosa mwana wedu musikana tomudzosera mumba tomuchengetedza zvakanaka.
Kanzura wenzvimbo yeward 3 Mumbare uye vari veZANU PF vasimbarashe chana chimwe vanozika mwanere kuti Dhama uye vakambopomerwa mhosva yekutengesa zvinodhaka vashora mamwe makanzura eCCC avati atadza kusimudzira chimiro chenzvimbo yeMbare.
Makanzuras eopposition vanhu tikada kuvabvunza kana kuvati chimbo chatidzai chimwe chete chamakaita pakaisiina main office havanana chimwe chete chavanokwanisa kuvenengeea. Saka isu sezvo tapinda muofisi chatida kutanga kuita tida kutanga kutsvaira mbari yedu yove yakachena, tida kusa mvura yakachena, tida kugadzira nyaya dzemasuweji.
VaRuben Akili, mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association, vanoti makanzuro asarudzwa aya ane jana rekugadzirisa nhunha zhinji dzine vagari vemuHarare.
Chekutanga kuti kugure mugare ngariwanike kumadecisions adaitwa nekanzuro uyezve mitemo ichagadzirwa nekanzuro angava mabylaws angava mabudget chepiri tikaane makore 15 years tine tinoramba tichichema pamusoro pebilling system chetatu tikutarisira zvakare kuti kubvinza kwemari mukanzuro tichaona kuti imi kanzuro ine mabuilding kana zvivakwa muHarare tichaona kuti mari iri kubhadharirwa zvivakwa izvozvoizvo inenge iri mari isina basa isina maturo.
Izvi zvatsinhirwa nemukuru werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba.
Kanzuru inofanirwa kuita kuti kana isiri kugona kupa mvura inofanirwawo kuita tsika yekuisawo mabhausazi kunzvimbo dzinogara veruzhinji uye marara anofanirwazve kutakurwa nenguva. Izvi zvinhu kana zvikavanikwa tichaona kuti huwandu hwemari inobhadharwa nevagari unoyedzera pasina kumanikidzirana.
Munyori mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare vachafadzwa muguti vaudzawo Studio 7 kuti vachaedza nepose pavanogona kushanda pamwe chete nemakanzura agadzwa aya.
Tatumbonyaya kukumbira panguva inei kumakansela zvari kuuya ekuti kupinda kwavaita semakanselas havasi makansela zvebato ripi zvaro asi makansela zvevagari vemuno muHarare Metropolitan Province. Isu kuno kuhurumende ticharamba tichivabatsira.
Makanzura atora mhiko aya ari kutarisirwa kupinda muurongwa wekudzidziswa basa reukanzura mumazuva mashoma ari kutevera kuchitiwo meya nemutevedzeri weguta iri vachinzi vachasarudzwa nerimwe zuva. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kuronga kuratidzira murunyararo mangwana zvichishora mafambisirwo akaitwa sarudzo munyika. Vari kuratidzira ava vanoti vachanosiya tsamba yenyunyuto kumizinda yeZimbabwe muJohannesburg, Pretoria neCape Town. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe wevari kuronga kuratidzira uku uye ari muimbi kuda kwaShe Ncube anozivikanwa nezita rekuti Kaxman.
Chirongwa chatikuronga muSouth Africa chiri kufamba zvakanaka chaizvo. Nhasi tafara chaizvo kuwana tsamba yatanga takamirira kuCape Town, sezvo tanga tagara tawana dzimwe tsamba dzekuJohannesburg nekuPretoria. Tangadai chirongwa chedu chisvike panguva imwe chete, zuva rimwe chete, munzvimbo dzose dziri nhatu.
Kurudziro iyi yekuratidzira iri kutambirwa sei nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvirimo imomo muSouth Africa?
Chiri kuenderera mberi zvakanaka and vana veZimbabwe vari kuchigamuchira. Pekutanga vamwe vanga vachimbonyunyuta, vamwe vanga vachitya information inenge ichifambiswa zvikuru sei nevanhu vanenge vachida kuti chirongwa chedu chisafamba zvakanaka vachidaiwa. Mukaenda kunoratidzira munosungwa nehome affairs, asi tazovatsanangurira vanhu vakanzwisisa kuti kana chiita mademonstration kana kuti ungano itatidzira tinopiwa matamba nemapurisa, tinonge tichichengetedzwa nemapurisa patinenge tichiratidzira. Saka mangwana chinenge chakachaya Cape Town, Johannesburg nePretoria, apo tichaenda kumaconsulate vari kuPretoria vachienda kuembassy uko kwatinenge tinoratidzira kunyuta kwedu nekuda kwezvinhu zviri kuitika mukati menyika yedu yeZimbabwe, uye zvakare tichichemawo kuhurumende yemuSouth Africa yayagona kutinzwa zvichemo zvedu, zvikuru sei nekuti ndiwo matakagara uye nekushungurudzika kwatinenge tichimboitiwa vazhinji vedu.
Chii chaita kuti mufunge kuti muite chirongwa ichochi?
Chaita kuti tifunge kuti tiite chirongwa ichi isarudzo dzatakabva kuita kuZimbabwe. Takaona isusu kuti SADC nemamwe mamwe maorganizations ainge achiongorora sarudzo munyika yeZimbabwe akabuda iwo nemareport ekuti sarudzo dzakaitwa zvakajeka. Asi takachizoonawo isusu zvakafanana nevamwe vamiriri venyika dzakaita seSouth Africa, vana vaFikileni Mbalula nyange nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vachipigirana nehurumende yeZimbabwe. Zvinova zvakatishungurudza chaizvo kuti tichitarisa isusu kuti ruzhinji rwevanhu vari muSouth Africa vari kutambura, vazhinji vavo vamwe havana mapepa, vamwe vane vachisungwa. Saatikuzama kuda kuti at least tionesane chokwadi nehurumende mbiri, hatigoni kuramba takapeta maoko.
Muimbi kuda kwaShe Ncube anozivikanwa nezita rekuti Kaxman achitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari parunare muJohannesburg, South Africa. Dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti mapurisa eZimbabwe Republic Police aripe mhosva mari inosvika zviuru gumi nezvitatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti $13,000 kuvanhu vaviri vakapfuura kuchitungwiza gore rapera. Vakapfurwa vanoti Tashinga Mugwara na ane makore 10 nemapfumbamwe uye muzvare Pamela Muchazorwewa. Vaviri ava vakapfurwa pazvitoro kuchitungwiza nemapurisa aitandanisa mbavha musi wa 27 Chikumi. Mapurisa akatenda kuti ndiwo ainge apfura vaviri ava. Gweta reZimbabwe Human Rights ndodzokorora Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatinasho chinopfukutwa ndovakamirira vaviri ava vakaendesa kumatare gurukota zvemukati menyika vakazembeka zembe nemukuru wemapurisa ava Godwin Matanga. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Mapurisa ai akati anga chimhanyisa imwe mbavha kana kuti munhu anga achipomerwa mhosva yekuita robhari wauri kuti anonzi Dennis Madondo. Mukuridzirana pfuti kwemapurisa naDennis Madondo wari kutaura uyu ndopakaponzereswa kuti paite mabara akaridzwa nemapurisa.
Mune chivimbo here vamafunda kuti hurumende inobhadhara mari?
Zvikutaura kuti mapurisa na minister weHome Affairs wakazembeka zembe wachanga vachiita sokutarwa kwekutaurwa kana kutarwa kwaitwa nerare reHigh Court, nokuti mapurisa pachayo ega vakatoita maconcessions kudare panyaya payaitongwa vachitopa maoffer waita isusu takubhadhara mari yakatira kubhadhara 5,000 asi High Court yazoti aiwa kubhadhara US 6,500 pamo.
Aka ndike kutanga here muchiwana mutongo wakadai kana kuti makambobatawo nyaya dzakadai vamafunda?
Ava vaso vega vatanga kudesuwa mapurisa nekuchorwa kwekodzero dzavo. Vanhu vakawanda Zimbabwe Lawyers for Human Rights ine unit yayo nevakomana nevasikana vanotoshanda vanoita inonzi anti-impunity. Ndiyo iyoyo anti-impunity inoitwa kuti hamungoiti zvinhu madei kungoita madiri acho jina munyika nokuti muri masoja nekuti muri mapurisa kana nekuti muri maseo. Wakawanda vamirirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights vanorumiswa nembwa nemapurisa, vanorohwa zvisiri pamutemo, vanosungwa zvisiri pamutemo. Munotoona kuti tine chikamo tine vakomana nevasikana magweta anoita basa iroro. Kuti tiri kuda kuzamawo kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe dziremekedzwe, dzikosheswe.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Sangano reZimbabwe Theatre Academy razivisa nezvemazuva achaitwa chirongwa chegore rino cheMitambo International Festival. Chirongwa ichi chichaitwa muguta reHarare kubva musi wa 26 kusvika musi wa 30 Gunyana. Ukuwo mutambo weIntwasa Arts Festival uri kutarisirwawo kuitwa mazuva mamwe chete iwayo kuBulawayo. Mutori wedu wenhau Pasmond Lofu anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano riri kuronga chirongwa cheMitambo International Festival reZimbabwe Theatre Academy Valoid Nyikadzino vaudza Studio 7 kuti donzvo ravo nderekuunganidza vatambi kubva kunyika dzakasiyana siyana kuti vakurukure nekudzidzisana zvakawanda kuburikidza nemitambo.
Tikutarisira kufamba nedonzvo rekuunganidza vatambi vanobva kunyika dzakasiyana siyana kuti vagone kutaurirawo maererano nezvimwe zvekuitwa nedzimwe nyika kuti tingapunditswe sei kupfuurira pamberi mushonga tingati how can we even develop semitambo yemunyika yemuZimbabwe.
Vanyika dzino vaendera mberi vachiti izvi zvichapa mikana yakawanda kuzvizvarwa zvemuZimbabwe kuti zvigadzire ukama hwakanaka nevatambi vekunze uye kuita mishandira pamwe.
Izvi zvinopawo mukana kuvatambi vanobvawo munyika yeZimbabwe kuti vataure nevatambi vedzimwe nyika vagone kuendesawo zvavanogadzira kune dzimwe nyikawo mumhemberero dzinenge dzichiitwa dzakasiyana siyana dzatingatevedzwa maInternational Theatre Festival.
Vanotungamira urongwa hweIntwasa Arts Festival kuBulawayo vaRaston Baya vati vanofara chose negadziriro yemutambo uyu. Mutambo uyu uri kutarisirwa kuitwa kunzvimbo dzakasiyana siyana muguta iri. Vaimbi vakaita sechikwata chemokomba, Vusa Mkaya, Tariro negitare nevamwe vachitarisirwawo kuzotandadza veruzhinji. Achitaura neStudio 7, muimbi Tariro negitare ati anofara chose nevamwe vaimbi vari kutarisira kusangana navo.
Tinofara kuti mutambo unopemberera vaimbi uye vanozviita at world class standard. Zvokufara nekuti gore rino vaisa Vusa Mkaya na Makumba Awa vatinongoona vachikwira ndege vachiona vachiridza kudzimwe nyika asi gore rino tichavaona vachiridzawo kwedu kuBulawayo. Saka tiri kufara tichingoimba kuti tichanakidzwa.
Vanongora zvemitambo vachishanda nesangano reAirground vaplot mako varumbidza mitambo miviri iyi vachiti inopa mikana yakawanda kune vatambi vemuZimbabwe. Ichi ndicho chikamu chechishanu kubva zvakavambwa chirongwa chemitambo International Festival muna 2019. Vatambi vachapinda muchirongwa ichi vanotarisirwa kubva kuSouth Africa, Zimbabwe, Spain, Switzerland nedzimwe. Mukubika chirongwa ichi, Zimbabwe Theatre Academy iri kutsigirwa nemuzinda weSwitzerland muZimbabwe, UNESCO, muzinda weSpain muZimbabwe, University of Zimbabwe, National Arts Council of Zimbabwe nemamwe masangano akasiyana-siyana. Intwasa Arts Festival yakavambwa mugore ra2004 nedonzo rekusimudzira tsika nemagariro kuburikidza nemitambo yakasiyana-siyana. Kwemakore mazhinji, mutambo uyu wakapindwa nevatambi vakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika nekunze. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmon Lovu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken avo vari kushanya kuUkraine vazivisa kuti hurumende yavo iri kupa nyika imwe mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora kuti inge ichizvidzivirira kubva kuRussia. VaBlinken vapa Ukraine motokari dzinokwanisa kupfuura pane zvimbambaira zvinenge zvateiwa. Apo nyika yave kutanga kugadzikana kubva musarudzo, mutungamiri wenyika, makanzura pamwe nenhengo dzeparamende vachitoreswa mhiko dzekupinda mumahofisi kuti vatange basa kwemamwe makore mashanu anotevera, veruzhinji vari kubvunzana kuti remangwana rakanangepi. Mukati mezvose izvi, bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC richiri kupikisa zvakabuda musarudzo kunyanga hazvo nhengo dzaro dzakakunda musarudzo dzatoreswa mhiko. Bato iri riri kutarisirwa kuenda kumasangano eSADC neAfrican Union kuti apindire mugakava rakasimudzwa nesarudzo idzi. Vamwewo vari kukurudzira hurumende ichangogadzwa kuti igadzirise zvose zviri kunyunyutwa neCCC pamwe nezvakadomwa mumagwaro eSADC neAfrican Union, Commonwealth pamwe nemamwe masangano akaongorora sarudzo, kwete kumirira kuti zvizogadziriswa musarudzo dzichauya muna 2028. Kune vamwewo vari kukurudzira mapato anopikisa kuti ange achirongeka kuitira kuti zviri kuchemwa nevana veZimbabwe zvinge zvagadziriswa zvachose, kwete kumirira panozouya dzimwe sarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yeCCC vatimu Muringai pamwe nenhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza vaMuringai kuti kutoreswa mhiko kwenhengo dzebato ravo kunorevei panguva iyo bato ravo riri kupokana nezvakabuda musarudzo richiti hadzina kufambiswa zvakanaka.
Nyaya iripo ndeyekudaiso, vanhu vakavhota vachivhotera vanhu vavaida, asi takaona kuti kwakaita mhirizhonga nekukakavadzana nekubiridzira. Saka haungarambiri munda kumakudo nokuti unobva wapera wese. Isusu tiri kudefenda zvatakatora in terms of ma MPs, ma cities anofanira kunge achifamba nyaya yedu ichifamba kuSADC. Saka kutora mhiko kwavaita uku, it doesn't mean much really. It just means kuti we are a responsible party which represents vanhu vakarohwa vachivhota vachiita zvavaita, asi tikuramba tichifamba nenyaya yedu iri kunzi neSADC AU neEU kuti hapana sarudzo yanga iripo. Handi taona SADC report yabudo nhasi ichitaura kuti it was an illegitimate election.
Tinzwe kuna Dr. Mavhaza, munoti nedanho raitika rine mashoko ataurwa navaMuringai.
Zvinoshamisa kuti CCC inomhanya kuti igadzwe pazvigaro zvayakavhoterwa, asi zvayakaruza ndozvairi kukomplaina. Zvinoratidza kuti aiwa vane hundyire humbimbindoka husada kusarira nekuti kana mchiti sarudzo yanga yakashata ngaibva kayashata isi saka nemakaema zomhanya kugadzwa kumakanzuru nekugadzwa umambo hweparamende dzisine hweparamende it simply shows kuti ACCC haina kwayo iri kuti iyo kana takaruza it's not fair patakaruza but patakawina it's fair saka izvozvi zvikazvi ndo zvinoratidza kusakura mamwe mazwi makurukota kana kuti vaparamende vaienda kunogadzwa nhasi vari kuti isu takahwina akaruza ndichamisa saka chamisa akandwa pasi pebhazi nevanhu vake
vamurengaipindura itinzwi
aiwa chiri kutanganikwa nevanhu vezano namukoma wangu mavasa ndechekuti kana uchiita process yekuenda kumatare kana kuti waisa complaint yako hazvireve kuti zvinhu zvakaitika zvinenge zviri representative of the vote mongorasira kure zvinezvi zvatiri kuita ndezvekuti vanhu vakavhota in their constituencies vanofanirwa kuve vane kodzero yekurepresentwa nevanhu varipo patiri kuendesa nyaya yedu kusadak nyaya yekusadak iri kuenda kumberi tanzwa yabuditsa final report iri kubotswana yanzi vamangwana ngavaende kubotswana nebato ravo vanotaura kuti zviri kutaurwa nesadik hazvisirizvo kuti election yese yanga iri legitimate ndopatiri hapana chachinja
vamavhaza takanzwa mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachitaura kuti yangu yekuti vanhu vashande pamwe chii chiri kunetsawo kuti zano pf nehurumende munge muchizadzisa zviri kudiwa neopposition kana zvakasimudzwa neopposition pamwe chete nevakaongorora sarudzo
chekutanga hakuna chiri kunetsa kuti tiite mushandira pamwe but pfungwa dzevamwe vedu vanopikisa vanofunga kuti mushandira pamwe zvinoreva kuti vaitewo makurukota vagotonga vari mavice president vagomirawo muchigaro aiwa tinodhonza pamwe chete vakakunda vachitonga vakakundwa vachitongwa ndo unonzi mushandira pamwe we work together for the common goal and the common good tinoshanda pamwe chete kuti tive nebudiriro yenyika yedu vakakundwa sezvakaita vetipc uyai nemazano amunawo pamunoda kuti nyika ibudirire maira vanamisa ibudirire zvamunoda kuti zvigadziriswe taurai tizvigadzirise but hazvirevi kuti uyai muzotonga hatikwanise kupa menduru vakaruza nekuti kuruza hakutongeseba kunotongeka saka mungachemere kutonga makaruza
vamuringai pane vamwe vari kuti mapato anopikisa kusanganisirawo bato renyu vanofanira kunge vakarongeka
ipapo ndingangopindura vamwe ndichiti kune redu bato kurongeka ndiwo kwava zvakaitika nekuti dai pasina kurongeka pasina zvakaitika izvi zvekuti takapinza zano situation yairi yekuda kubiridzira ikadzima magetsi saka nyaya haisati yapera
dr mavhaza
chokwadi kusarongeka kwakaoneka yakava bvanyangu bvanyangu kudya kwembwa nekuti TCC yanga isina kana urongwa hwatingati bumbiro remutemo havana zvaitaura mutemo wavo wekuti kana mukabirwa maelections munoitei hapana kunyorwa havazive kutabirwa ndatina kubirwa havazviziva kuti imo muTCC unomhanyara kunani unoenda kunani
vanga vari nhengo yezano pf dr simba mavhaza vari parunare kubritain nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kunhengo yeTCC vatimuringai vari parunare kuohio muno muamerica nestudio 7 muchirongwa chedu chelive talk women's round table na 8 pm nhasi tine hurukuro nemadzimai akasarudzwa kupinda mudare reparamende makanzuru pamwe nevakasarudza tichazeya zvavari kutarisirwa kune vakatora mhiko uyewo nevavo vasati vatoreswa mhiko kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi nhengo dzedare reparamende nesenati dzotora mhiko mudare regumi kubva nyika yavana kuzvitonga kuzere kutoreswa mhiko kwemakanzura emuharare kwokanganiswa nemhirizhonga pakati peveccc nevezanu pf mapurisa obhadhariswa zviuru zvemadhora mushure mekupfuura vanhuwo zvavo kuchitungwiza Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murairo zvakanaka vateereri.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonge uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Kulamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Namhlanje ngompandula 7 2023 ngokhathi Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Njengoba libona silapha sishayele ukuthi sizogcotshwa singene sisebenze ngokusebenzela esikhanyelileyo ukuthi sakheni imithetho ebhalithwa or ebenefithwa ngabantu bonke esikuthi thina kuthi siyithole.
Ugcotshwe amalunga edale lephalamende namhla eMount Hampton abagoqela abakubandla leZANU PF lele Citizens Coalition for Change. Ukamke udlakela phakathi kwabasekeli bebandla leZANU PF labe-CCC phandle kwama-ofisi e-council yeHarare e-townhouse namhlanje ngesikhathi yamakansela amatsha egcotshwa ukuqala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kugcotshwe amalunga edale lephalamende namhlanje eMount Hampton abagoqela abakubandla leZANU PF lele Citizens Coalition for Change elithi ukhetho lwatshontshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Amalunga amatsha afundiswe ngumnumzana Kenneth Chokuda umabhalane wedale lephalamende. Abameli abaningi bathi bazimisele ukusebenzela uzulu weZimbabwe. Omunye walamadlavuzane okusebenzela uzulu ngumnumzana Decent Collins Bajila omele iluveve Makhandeni edale.
Ukuthi size eParliament kuqakatheke kakhulu ngokuthi siyakwazi ukuthi sanqoba, kodwa sanqoba ukhetho olulobuqili phakathi. Nxa sinqobe ukhetho olulobuqili phakathi kuqakathekile ukuthi abantu sihambe siyebamela, ngoba sathi sikhankasa asitshongo ukuthi sifisa ukunqoba ukhetho oluhambe kahle, sathi sifisa ukunqoba ukhetho laloba luhambe njani. Siyananzelela ukuthi sinqobile, sinqobe ukhetho olulobuqili obukhulu phakathi, kungakho kuqakathekile ukuthi size khona lapha.
Umnumzana Pasha Sivanda owalahla phansi umgcinincebo kahulumende umnumzana Mthuli Ncube ukukhethwa eCountry Park, laye uthi uzasebenza gadalala ukuze kulungiswe okuhlupha abantu bakuleyo ndawo.
Njengoba libona silapha sihlangene ukuthi sizogcotshwa singene sisebenze ngokusemthethweni esikhanyelileyo ukuthi sakhe nini imithetho ebhalithwa or ebenefithwa ngabantu bonke esikuthi thina kuthi siyithole. Why isitsho njalo? For so long iParliament yethu iabuswa, kwakhiwa, kubulawa imithetho eyenziwe lukhe ebhalithwa ngabalutshwane. So isikhulu okumqoka esikuthi sizowulungisisa indaba yemithetho.
Omela omama eParliament eHarare unkosikazi Ellen Siriyelenga uthi uzakhuluma kakhulu ngokubhekanela besifazana.
So yikuthi nanjengebandla sifana nje ukuthi iParliament egcotshiweyo first things first, asenze nini i-postmortem ka-2023 umthetho lohambe njani, njalo sithola ama-answers sibone ukuthi forward.
Umnumzana Tafazwa Mgwadi omele iBuera West edale lePhalamende uthi ulethemba lokuthi amalunga wonke azasekela okufiswa nguhulumende webandla lezanu PF.
As members of parliament, all of us including the opposition bench, the testament that we're now moving forward and the nation is already started gathering steps towards moving forward.
Sesigcotshiwe njengabameli bephalamende sonke labebandla eliphikisayo ilizwe selisiya phambili ngiyathaba ngalokho ngithemba sizasebenzisana kuhle
ukungena kwebandla le-CCC ephalamende nakumakhansili kuza kwenza ukuba kube nzima ukwethenjwa nguzulu ukuba kalivumelani lempumela yokhetho kodwa ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Bekezela Khumbo uthi benze kuhle ngokungena eParliamente
yekulicebe elihle kakhulu yekuyidecision enhle kakhulu yenzwe yi-TPC ngenxa yokuthi abantu abavoteliwe bavoteli befuna ukuthi bebakhokhele whether babakhokhela eGomora kumbe babakhokhela eParadise bakhethe ukuthi babakhokhele okwesibili icebo leli lilungile ngenxa yokuthi i-opposition ma isiwinile indawo zenezo kumele ukuthi izivikele izisebenzise ukutshengisa abantu ukuthi iyafanela ukubuza kwenzela ukuthi labo kade bengaboni bebone
ukuthi dale lePhalamende eleNational Assembly lilabameli veZANU PF abalikhulu lamachumi ayisikhombisa lasithupha 176 abe-CCC balikhulu lantathu 103 ukuthi indawo yaseGood West imelele ukuba lommeli ngemva kokuba omunye owayencintisa kukhetho ezimele umuntu nomntono wabhubha kungakwenziwa ukhetho ukuza kwenziwa ukhetho lwama-by elections eGood West ukuphinde kwagcotshwa abameli bedale le-senate lapho ibandla le-ZANU PF elinabameli abangamachumi amathathu lantathu 33 ele-CCC lilabangamachumi amabili lasikhombisa 27 kuthi induna zilabameli abalichumi lasishiyagalombili 18 abantu abaphila lobugoga bamelwe ngababili ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kuqhamuke udlakela phakathi wabasekeli bebandla leZANU PF labe-CCC phandle kwamahofisi ekhansili yeHarare eTownhouse namhlanje ngesikhathi amakhansila amatsha egcotshwa ukuqala umsebenzi. Kulabanye abalimeleyo abagoqela omunye owesilisa obonakale isobha igazi emhlane. Kubika uMavis Gam.
Kube lokuxokozela okukhulu phandle kwe-Townhouse eHarare lapho okubuthane khona abasekeli beZANU PF labebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change behlabela ingoma zokuchothoza njalo behozana okubangele ukuthi bacine sebechayene. Abalimeleyo bagoqela omunye wesilisa obonakale egeleza igazi emhlane kugcine kungenela amapholisa aqeda umsindo. Udlakela lolu lusenzakala phandle phakathi kwamahofisi ekhansili bekugcotshwa amakhansila asanda kukhethwa afika phose amachumi ayisithupha 59 kodwa akusakhethwanga umeya wedolobha leli ngoba kulombiko omise lokhu ovele kuhlangothi olubona ngokwakhiwa kwezabelo olwe Public Works and National Housing olawule ukuba umeya akhethwe ngelanga elehlukileyo okuyinto enzakale njalo kobulawayo izolo. Omunye wamakhansila eHarare ogcotshwe lamhla ngumnumzana Lovemore Makuwerere omele iWard 24 njalo engowebandla le-TPC.
Amaplans akhona esibhedlela sesilawo so sizacela uZulu nabanye abangasincedisa ukuthi yakho isibhedlela solesi okunye engingafisa kona ukuthi sithwale izimo ngoba hhayi khonapha yikokuthisine-challenge khona.
Unkosikazi Teresa Taguma Thomas ongene nge-proportional representation phansi kwebandla leZANU PF ufisa ukuba idolobho leli lihlanzeke.
IHarare because our
ngaphambilini kokuba lumkhosi uqale umabhalane omkhulu weHarare uinjiniya Hosea Chisango wazise ngohlelo oluzolandela ngemva kokufungiswa kwamakansila la ogoqela ukuthi kuzamele bangene umhlangano wokubafundisa umsebenzi wabo emhlanganweni abazawenza lomnumzana Tafazi kwaMguti unobhala obona ngezedolobho leHarare, Harare Metropolitan Secretary for Provincial Affairs and Devolution. Anduba kukhethwe umeya lomsekeli wakhe kanye labagcinisihlalo labasekeli babo kunsukwana ezilandelayo, hathi lamhla njengalokho obekukhanyelelwe ngabaningi. Lokhu kuphikiswe ngukansila Danford Ngaziwore we-CCC omela iward 16 kumanisipala weHarare.
Angiqali ukuba lapha njengokansela, kambe lokho kutsho ukuthi sesisibhala kakutsha isisekelo sombuso na?
Abanye abafungisiweyo bagoqela unkosazana Cecilia Chimbiri owe-CCC ongene nge-proportional representation, lo mnumzana Simbarashe Chana Chimwe owebandla leZANU-PF owaziwa njalo ngelokuthi Dama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Silokhu sikudaba olufanayo lokugcotshwa kwamakansela. Kugcotshwe alishumi lane 14 eVictoria Falls, iningi lawo bengabebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change. Bona-ke abathi inhloso yabo yikusebenzisana njengekhansili ekufezeni izifiso zikaZulu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngalizwi linye bathi okusemahlombe abo njalo okumele kufezwe ngokuphangisa yikuxazulula udubo lwamanzi idolobho leli elibhekane lalo loba nje lincelezelane lomfula uZambezi. Isiphathamandla sekhansilini yaleli dolobho umnumzana Ronnie Dube uchasisa kabanzi ngohlupho lwamanzi.
Lapho siwathatha khona emfuleni kulenkalakatha yempompi edubukileyo khona phana, yiyo esizama ukuyilungisa. Sesize sabiza labo contractor abavela koBulawayo ukuthi basincedise.
Omunye wabafungiswe ukuqala umsebenzi emela iward 8 unkosikazi Priscilla Chuma Mhlanga uthi ngaphandle kwamanzi zinengi inkathazo ezikulindawo.
Okwakathe singakhangela njengakuBD 46 lapho enhlala khona, abantu bakhala ngendaba yamanzi, bakhala ngendaba yesuwa, bakhala ngendaba yamarothi, izulu lingana laphana kuyagcwala asila noma gravel.
Ongumqondisi Chief Whip wamakhansila la umnumzana Richard Mguni uthi uhlupho lwamanzi luyimpica kuzakhamizi eziningi.
Into esikhangeleleyo lapha ngama-councillors including lami indaba yamanzi, ngoba idolobho vele likhala ngamanzi, liyatshisa ngamanzi. I think that into okufanele kuqala singasiyahlala si-address indaba yamanzi. Yes, imigwaqo isesecondary but amanzi kufanele siwakhangele ukuthi yobaphumsi bazasifakela ama-reservoir in 3-6 months. So fancy sibone ukuthi kuyayenziwa ngokushesha.
Ongene eli qembu elizimele lodwa umnumzana Tafazi Mutowa uthi laye uzasebenzisana labanye bakhe abebandla eliphikisayo ele-CCC.
Indaba yamanzi asondaba engasova ngobandini, indaba engasova maybe in a year's time because it is going to be using the old system. So you need to use the cut.
Uthi njalo uhlose ukuphakamisa intsha ngezenguqu, lokhu kungeminye yemizamo yokulwisana lohlupho lwezidakamizwa. Kulinhloso usekelwa ngunkosikazi Mhlanga.
Intsha esilayo abala lutho lokwenza, that's why they are involved in drug abuse. Ungakhangela even in my manifesto I indicated ukuthi sikhangelele ukuthi ungakhangela emkhosana ngale akula ground yelokuthi abantwana bangadlalela. We don't have i-library yokuthi abantwana bangahamba beyestada. We don't have anything. Lo mistadium ungakhangela sona lesi it's incomplete okuthi abantwana behambe beyekwenza behambe beyenza ama-games abo.
Omunye wabathathu abangene kuhlangothi lwe-women's quota unkosikazi Mabhukwana Ndlovu uthi eyakhe injongo yikuza lenhlelo zokuthuthukisa abesifazane.
Thina njengomama sifuna ukuzama ukuphakamisa omama, sibancedise ukwenza ama-projects ukubana benele ukuziphilisa ezindlini, benele ukugcina abantwana bebahambise esikolo, nokubona ukuthi izinto abazenzayo ezinye ezingalunganga ayinqebe ngasitopha kuno ungene emabhawa wathi especially iyouth yabo mama.
Abesifazane laba bathi okunye njalo abahlose ukukufeza yikutholakala kwendawo zokwenzela imisebenzi yezandla efana lokuthunga, ukweluka amadoyili, amabhasikiti kanye lengcebethu ezizathengiselwa izivakatshi. Ngemva kokuthathwa kwezifungo, uDube ugqibe ngokuqonqosela amakhansila la ukuthi bazaba lomhlangano wokufundiswa ngokujulileyo okukhangelelwe kibo kulandela i-Urban Councils Act, qede behlale sokubunjwa amakomiti ukukhethwa kuka Mayor lokunye. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuThaba Dlamini.
Abantu abangamashumi edlula ayisithupha 63 bahlolwe izolo kobulawayo batholakala belomkhuhlane wesihudo. Lo mkhuhlane ubikwa usumemetheka kakhulu elokishini lePhumula. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukumemetheka komkhuhlane lo kutsho ukuthi sekulabantu abangamakhulu amahlanu lamashumi amane lanye, i-541 esebahlolwa batholakala belomkhuhlane wesihudo kobulawayo kusukela kuviki ephelileyo, kwaphepha abangamashumi ayisikhombisa lantathu, i-73. Lokhu sokwethuse abantu abaningi abathi umkhuhlane lo ubangwa yikuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Esinye isakhamuzi sePhumula, unkosikazi Elizabeth Nyirenda, uthi amanzi nxa ekhona ezimpompini ayabe engcolile njalo elephunga.
Into enkulu yindaba yamanzi. Amanzi yiyo iproblemu enkulu ekuthi amanzi kathe saqeda iviki engekho khonapho nxa ebuya amanzi awo engcole emnyama ethi tsu, even nxa ukabhoyilisa lapha uyeza enuka sibili enuka uyabo enuka kokuthi vele amanzi lawana vele ayenzi kunate njeyana. Manje abuya every week wethatha amabhini, but wona abantu wajikijere emakhonini khona emajikijere ekhoneni idoti amaphamba kuyini konke uzathola impukanezana zesibuya futhi emayaa amaswiriji lawo vele amakhona wonke adobuka amaswiriji wodwa.
Isakhamuzi sePhumula umnumzana Albert Mhlanga uthi kuhlale isikhathi eside amanzi engatholakali okubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo.
Into eyenzakalayo ukuthi ePhumula kuhlale kungela manzi isikhathi eside, lanxa amashedule ama-Wednesday lama nge-weekend la kuthiwa ayabuya manzi, ePhumula abe engabuyi. Kwenzela ukuthi abantu bebesebenzisa izambuzi kunjalo, abanye besebenzisa egangeni, indawo yonke yagcwala ingcekeza. Ukuthi nxa impukane zithe zaqondana lengcekeza leyo zisuke zizokuletha futhi ekudleni kwabantu, kwenzela ukuthi imkhuhlane isuka khonapho empukaneni.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelane Dube uthi isihudo singabe sibangelwe ngamanzi angcolileyo.
Imbangela igoqela ukuthi amanzi abuyayo mhlawumbe abuya evele eselengcekeza evela kuwamaphayiphi. Lokho kubangelwa ukuthi kuyathatha amalanga ambalwa amanzi engekho evaliwe sithi water shedding. Sahlolisisa kabazempilwa kahle bazathi-ke nxa sebephume lesisombululo esisegcekeni bazise, kodwa okwakhathesi abantu bakhala ngokuthi banatha amanzi ayesanda ukuphuma ezimpompini. Esikhathini esiningi nje abantu bayakhelela bafake ezinkonxeni zabo bazinathela amanzi lana kwamalanga nala ambalwa kungabi lo hlupho oluthize.
Umqondisi wezempilakahle weBulawayo City Council uDokotela Edwin Sibanda uthi ukuswelakala kwamanzi ngokunye okubangela lokhu, ngakho bayelapha abagulayo kungela mbadalo.
Amanzi avuliwe kusukusela kuthanga, sizazama ukuthi asale evuliwe throughout, kusukusela ngolwesithathu last week lokho bebuya. Abanye siyabalandela ezindlini, siyabalaphela ezindlini, partners zasincedisayo i-Africa Head labanye bakhona phansi khona ngalebasincedisakalapho esitholakala sifuna khona uncedo. Into yokuqala yokuhamba kwamanzi, ukungabi khona kwamanzi kwenza ukuchapha bande ezezimpompini lezi ezinye zakhona ezezindala abuya ezethwele ingcekeza eyasala isiba khona ngesikhathi amanzi engekho.
Ngenyanga kaNtulikazi abantu abalikhulu lamashumi ayisitshiyagalombili lengxenye i-185 babanjwa ngumkhuhlane lo. Ngoncwabakazi inani labantu ababanjwe isihudo bedlula amakhulu amabili, i-206. Ikansile iqhubeka isipha izakhamuzi zakobulawayo amanzi okwensuku ezimbili ngeviki ngoba amadamu kawalamanzi anelayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abanye abantu lokhu betitibela kulandela kunqoba kwamongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho oluqhutshwe kunyanga edluleyo olulempumela ephikiswayo lebandla le-Citizens Coalition for Change eliphikisayo. Abe-CCC bathi basakhulumisana lenkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa eye-SADC ngokuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho, kodwa abe-ZANU-PF bathi i-CCC isiphelelwe umphako. Inhlanganiso ezazihlola ukhetho lolu zigoqela i-SADC, European Union, African Union, ezithi ukhetho lolu kalukhutshwanga ngemfanelo. Loba abe-CCC besola impumela yokhetho lolu, namhla kugqotshwe amalunga amatsha wonke edale lephalamende njalo lamakansila emadolobheni atshiyeneyo lendaweni ezitshiyeneyo zelizwe izo lokugcotshwa amakansila kobulawayo. Abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukubana amalunga e-CCC agcotshwe ngesikhathi ibandla leli likhala ngempumela yokhetho. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGates Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Philip Kaule owe-ZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi owe-CCC.
Mina ngavumelana lento ekhulunywe ngoSiri Ramaphosa ukuthi vele kuthi akuzokumele akulakhetho kuzathwala uhambe kuhle. Mina yamangala i-CCC ukuthi iqalelani laba bawine khona ama-councillors nama-MPs ama-positions abawinileyo bathi ukhetho luhambe kuhle. Ngalo kusiza ku-position kulokuze niyami kamongameli laba bathi bona barigiwe. Honestly, I'm failing to understand. Abayekele phela bahle bathi yonke into yakhona bayikhalale ngendlela enjalo uma besokunye kwakhona kurigiwe. Yikho nje hayi no, but let's be fair. Ilizwe ngelethu shoti akusetshenze kuye phambili.
Yes, yakuzwa kakhulu-ke baba Mlalazi.
Ukhetho lweZimbabwe solwenziwe lwadlula ngokujwayelekileyo. Sibone izimanga, sibone into eziyanisayo kade zisenziwa yizek incedisana lohulumende. Kungani ngisithi incedisana lohulumende? Ngoba ubuthunga accuser izek ukuthi lapha lehlulekile, izek izithulele idifendwe ngomthwangwa labomangwana labo bonke abanye abezani. So akumangalisi lokho okwenzakeleyo. In fact idlulisile this time ungazake kwenzakale okubanga lokuthi zanu izigi jimele iye court iye kuthi zeki kayibambanga kuhluhlelo lokhetho. Okuyikho thina abanye ngaphandle kwe-CCC abantu nje jikelele bathi lolu khetho hayi akulakhetho olunje. Wakuwabona ngapha ukhetho olokuthi kuthweka kula ma-ballot paper, ama-ballot paper kuya ngo-6 uzethwa ukhetho soludlulisiwe kwelinye ilanga. Ngitsho at the height of madness kaMgabe kakuzange kube le incompetence enje. Kodwa kakusimangalisi ngoba uMgabe wathiya esitshelile engakafi ukuthi lungamba othungamela ilizwe hayi ingqondo kayikho kagraspi. Nxa ukhumbula Dube wakwasitshela ngabo probity uMgabe, so azange simlalele ngaleso sikhathi. Sesikubona ke namhlanje sokuvela egcekeni ukubana sibuswa nje izimpumputhe.
Baba Gawule,
uyazi ngiyadana kakhulu ukuthi uMlalazi xa ekhuluma esithi uMgabe wakhuluma ngoMnangagwa, ngoPresident Mnangagwa kuambontu iza khona okwakukhuluma uMlalazi kuyahambelana lalo le ndlela uMgabe wayemthembe ngakhona uMnangagwa. Ama-committees wonke ayerana ama-cabinet committees lana amanye abawasikhathi ikwazi wamaapointa waba ngu-vice president, wayembona ukwenelisa kwakhe ukuthi umsebenzi uyawenelisa. And babekhuluma abanye khona ephathini phakathi abanye babekhuluma bathi uMnangagwa is a good administrator. Ngokunjalo vele uMnangagwa njalo uveleni uMnangagwa ngokuthi ngokwakhe yena uyasebenza vele, ukusebenza kukhuthele kakhulu, uyasebenza sibili. Indlela yakhona asebenza ngayo yena le etshengisa ukuthi bamphakamisa baze bamfikisa lapha agcina ekhona lapho uMgabe. Okhona eyizama ukuthi nginalifaye ilokuze le ekhulunywa nguDumane yokuthi uMgabe wathi uMnangagwa umuntu ongayenelisiyo. AmuMnangagwa uyenelisa yikho esikubonileyo khonokho. And ungakhangela vele ama-portfolios abahambayo
aphathayo ngesikhathi enguminista ngesikhathi kucabinet kamgabe wayevele ebambi athintina zihlobo ezithandekayo ndiyabona umumo lo wama-elections lo usudlulile now water under the bridge but mina into enginanzelelayo sonke isikhathi ikakhulu eAfrica la akulamuntu umuntu othi ama-elections afekowinileyo othi odliwe ama-elections arit yinje sikhona but ama-elections sedlulile ahlangane emuli yezimbabwe ehambeisiye
phambili bamlalazi kuya phambili ukakhuluma ugawule esithi phela kuma-parliamentary lapha lakumakhansili libuthile endaweni eziningi yindaba lisithi kuqhutshwe kuhle khonapho kodwa lithi kukamongameli akuhambanga kahle
kule nto ubaba ukugawula angayisiyo nxa sikhuluma ngokhetho ngokungahleleki kwalo yebo i-opposition ithethe ama-seats athile ezindaweni zemadolobheni la kwezinye emakhaya kubomatnor akutsho ukubana bekukade kuqondile kulezo zindawo i-opposition yenelisile under difficult circumstances ukudefenda ama-seats athile lokuthatha back ama-seats athile kulezo zindawo abantu bezimbabwe abahlala kulezo ndawo bodwa nje balile ukuthi basetshenziswe izano siyazi ukuthi kwezindawo emakhaya abanye bebetshelwa ukubana wena uzathi awenelisi ukubhala uyevotelwa ngomunye umuntu njalo kwezinye indawo osobhuku bekulamatafula okuthiwa khona kuthiwa i-poll exit survey something like that zonke zenezo izinto ezimbi ezenziwe lukhetho obeluqhutshwa izeki idefendwa izanu-PF khonokho kukhona okunuka santungwane uma simuva siya phambili ugawule uthi kufanele sibambane sakhile izwe sisiya phambili unfortunately ugawule nje selokho waba nguye esizova ngezanu kwakulokho kuthiwa bamberi bamberi kasizake sifike kuleyo bamberi
lapho lizwe umnumzana Philip Gawule webazanu-PF lo mnumzana Fortune Mlalazi owe-CCC sibexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Umhlangano wokuqala oqakathekileyo wezwekazi le-Africa owe-Africa Climate Summit ugqitshwe izolo eNairobi kwele Kenya abakhokheli be-Africa abangenela umhlangano bathethe isinqumo sokuthi kubuthaniswe imali ezasetshenziswa kusetshenziswa imithelo emitsha e-carbon tax yokulwisana lokuguquka kommo womkhathi kule nkuthazo yokuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo akhipha imali eningi ezangena kulesi sikhwama obethunywe ngumongameli weMelika kulo mhlangano umnumzana John Kerry wazise ukubana ilizwe lakhe lizakhipha izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola eMelika US $300 million yokuphathisa ekulinyeni kwezilimo ezingaphandle niswa ikuguquka kumumo womkhathi eAfrika uThabo Kancube oweStudio 7 obelethuba lokuxoxa lobe ngumthathi nhlambo ogatsha lwezomumo womkhathi emele iZimbabwe umnumzana Ngqoba izitamangaliswa Ndlovu
ukujala ukwenzakala eminyakeni ukuthi ama-presidents omongameli wamazwe banyiswa kumbe bahlangana kuphela kulokhu esikuthi i-conference of parties okuba khona injalo umnyaka ususiyaphela lonyaka sebe sihlangana e-UAE e-Dubai laphana nawuthola ukuthi kakhulu babuya bezoyenza ama-statements kukati bekunethuba elebeliyiswelakele lokuthi bake bahlangane baxoxisane ukuthi kathi vele indaba leyo kuguquka komkhathi sinanzelela ukuthi i-Afrika ayisiyo ebangele ukuthi sifike lapho esesikhona kodwa yiyo ezithola iphakathi kokunzima eqhongana lalokhu kungananzelela kithi khonapha eZimbabwe sokusenzakala phose mnyaka yonke ukuthi sinamasayithoni kwenzakala phose mnyaka yonke ukuthi ma kuqala nje isikhathi sezulu kwakuyimoya lonaka izikolo ziyathathwa izibhedlela ziyathathwa
ye sikhangela lapho umhlangano lo obuqakatheke kakhulu ulungiselela ukuthi kube lezinqumo ezizahanjwa lazo nxa sekuyiwa emhlanganweni lamanye amazwe angekho e-Africa yiziphi izinqumo eziphume kulo mhlangano
okokuqala esikuphakamisileyo ukuthi thina njengesizwekazi se-Africa ukuthi esiphakathi kobunzima bokuguquka komkhathi, ikanti kwakusithi esakubangelayo. Lokho sithe sifisa ukuphuma kuyo sobantu. Lokwesibili, sithe nqabe siyehlangene kunyaka ophelileyo e-Egypt eSharm el-Sheikh laphana, kwaphuma isinqumo esokuthi kumele kube lesikhwama esizaqondana lokuthiwa yi-loss and damage, i-fund aid. I-loss and damage kukhangela ukuthi njengoba sasihlangane lengozi eChimanimani nokukhumbula iminyaka empilo edlula empilo emithathu, kakula sikhwama sokuthi amazwe nxa eselungisa ngemva kokuvikele kungako bathola ngaphi imali. So thina sikhangelela ukuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo afake imali.
Sizigqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngupraxides Jeremiah.